Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechina kukadzi 6 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vanoti bato ravo richatonga chete munyika ino chero hazvo zvinhu zvikanonoka kuitika. Dare reSenate remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaive munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZanu PF Youth League vaGodfrey Tsenengamu vanoti vari kutambira danho rakatorwa nebato ravo rekuvabvisa pachigaro chavo, vachiti naivowo vainge vasvika zera rekuti vange vachisiya kuve nhengo yevechidiki mubato iri. Vatsenengamo vanotiwo havasi kuzoenda kuchikoro chechitepo School of Ideology, uko vakanzi vanofanirwa kunodzidziswa nezvegwara remusangano. Vanoti kana kuri kunzi vaenda kuchikoro ikoko, vanofanirwa kutoenda kosemudzidzisi kwete semwana wechikoro, vachiti maonero avo ndeye kuti vacho vari kuti vanofanirwa kuenda kuchikoro ndo vakatofanira kudzokera kunodzidziswa gwara remusangano. Vatsenengamo vakamiswa kuve nhengo kumwe nechigaro mubato reZanu PF pamwe chete nevaive munyori muboka revechidiki vapupuraito Garepi navaLouis Matutu mushure mekunge vafumura mazita evamwe vana muzvinabhizimusi vatatu vavanoti vari kuita zvehuori hwavanoti hwauraya nyika. Vana muzvinabhizimusi vakadongwa nemazita vanoti muridzi weSakunda Holdings iyo iri kuwanisa nyika mafuta edzimotokari vakuda kwasheta gwirei. Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara pamwe nemuridzi weGreen Fuel waBilly Rottenberg. Vatatu ava vakanzi vacharamba vari nhengo dzeZanu PF kwemwedzi gumi nemiviri yavachange vakamiswa kubata zvigaro. Ngatinzwe hurukuro yataita navatsenengamo pamusoro penyaya iyi.
Handina pandakaita dambudziko nedanho ravakatora rekuti vange vachitibvisa pazvigaro, nekuti ini kutanga mazuva atariko kana muchayeuka pakambofamba shoko rekuti ndakanga ndanyora gwaro rekuti ndava kuzvipira kusiya basa rekuva tete wemusangano kune vechidiki. Saka ndiri munhu akanga akagadzirira kuti ndisiye basa kubandiko revechidiki, ndava kuzvipira hangu kuti no ndikwanise kuenda kune rimwe bandiko revanhu vakuru. Saka pavatora danho ravo rekuti no vanodzidzisa mabasa hazvina kumbondikahadza, uye ndo chikonzero nei makaona takanga tazvipira kubva pamuzinda webato tichinoturira mashoko edu kunzvimbo isina chokuita nebato. Ndokusaka zvakare makaona takanga tasvika panzvimbo yekuti no hatisi kushandisa zvigaro zvedu zvekumusangano kutaura mashoko edu, nekuti taizviziva kuti mukati medu mune vamwe vanhu vabatwa neiwayo hatisi kududza kuti makateo.
Takaonawo bato richiti munofanira kuendeswa kuchikoro kuti munge muchidzidziswa nezvegwara remusangano. Makatambira sei danho iri?
Zvakandishamisa kuti vakuru vemusangano vangataura shoko rekuti isu nekuti tadoma mabasa ari kuitwa eumbavha, ugororo neukopokopo tonzi tiendeswe kuchikoro chechitipo ideological college. Zvinongotaridza bedzi kuti mukati mevatungamiriri vedu vatiinawo musangano ivo pachavo ndivo vatorasa gwara, nekuti vari kuzvipira kuprotekta kana kuti kudzivirira mbavha vachirega nyika ichitambudzwa, vanhu vachitambudzwa saizvozvo. Saka ndakati inini handisi kuzomboenda kuchitepo ID inozika uko nekuti kutotora kwandakaita danho rekuti tinofanira kurwisa mabasa eumbavha neugororo nechindingo venyuti munyika kutotaridza kuti ndinoziva chakanakira nyika uye ndinoziva chinodiwa neruzhinji rwevanhu ndanga ndiri kutotaura nevamwe kuti dai zvanga zvichitobvira ndini ndaifanira kutoenda kunoita mudzidzisi wegwara remusangano uye negwara renyika kuchitepo dhani kuti ivo vari kutadza kuziva kuti nyika inoda kuchengetwa nhaka yevana inoda kuchengetwa ndivo vangaudze isu kuti tiende kuchitepo ideological college.
Pane vamwe vatsenengamo vari kuti maitiro amakaita hanzi pane vari kushandisai munoti
mashoko enhema iwayo mukoma ekuti vanhu vangati tine vanhu vari kutishandisa nekuti kana mukacherechedza ini ndakataura kare kuti ndadarikidza makore ekunge ndiri mubandiko revechidiki ndichiti ndava ne 37 years kureva kuti ndirisa musha ndiri baba hongu kubato ndinenge ndichinzi wevechidiki but kumba kwandinenge ndabva vana vangu vanenge vachiziva kuti baba vedu vabuda uye kana kumadzitezvara havambondifoniri vachiti kana paita dambudziko fonerai muyuti vanotifonerai mukwasha kureva kuti ndava munhu mukuru.
Vanga vari vaimbo vemurongi vemisangano muboka revechidiki rezanu PF vagodfrey tsenengamo vari parunare muHarare nestudio 7. Dare reSenate remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. VaTrump vakaponeswa munyaya idzi nenhengo dzebato ravo reRepublican Party idzo dzakavhota dzichiramba kuti vawani kuvaine mhosva. Nhengo imwe chete yebato iri vaMitt Romney ndiwo chete vakavhotera kuti vaTrump vawanikwe vaine mhosva. Nhengo dzose dzebato rinopikisa reDemocratic Party dzakavhotawo dzichiroverera vaTrump nemhosva asi dzaive shoma zvichienzaniswa nenhengo dzeRepublican Party. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata Dr. Moses Romano vari kuOhio muno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoona sekuti hazvina kufamba zvakanaka bani kuti hapana mawitness akadainzwa munyaya akarambidzwa kuti auye kuzopa umbo hwawakanga wachiuziwa pamusoro sezvakanga zvichinziwa Trump wakanga wakanganisa. Saka ndiri kuona kuti kungoramba wachishandisa chisimba hapana kunyatsotongwa kwakanaka ba nekuti hapana ba uchapupu hwakapuwa hunorangidza kuti wane mhosva yawakaita dai wakanga wadainza wanhu waiziva zvawaida kutaura ndaifungidzira kuti era tichitaura kuti wakaregererwa zvakanaka uye hawana mhosva ba. Zvino pari zvino tinongona kunge kushandisa kwechisimba kwekuti warege kuzotongwa zvakanaka.
Imi munoona sei takatarisa mabatirwo akaitwa nyaya iyi nemadhemokrats nemarepublican nemuno muAmerica?
Ndinoona kuti madhemokrats akaita zvakanaka nekuti wanenge wachitiwo mutungamiriri wenyika haasi pamusoro pebumbiro remutemo wenyika. Avowo marepublicans ndinoona kuti wakaita zvekudzvinyirira nekuti ndo wakawanda musenate yakazoti waTrump wana bamhosva. Saka ndinongoona kunge vanhu vari kuti iclub iri pamwe chete kuti mumwe wedu haanganziba ane mhosva obva aregererwa nemarepublicans. Ndo maonero angu iyayo.
Vamwewo vari kuti ivo vakaona kunge zvanga zviri kuitwa ipapo ndo zvinofanira kuitwa pautongo hwejechetere kuti munhu anokwanisa kusimuka achitaura iye kuti ini zvakati handisi kubvumirana nazvo angave ari murepublican kana mudemokrat asina chaanozoitwa mushure mekunge ataura izvi. Munoona seizvi?
Ndinoona ndo zvakanakisisa izvozvo. Zvinofadza nekuti munhu anofanira kuti atsanangure zvaanenge achiona freedom of speech. Inoreva kuti munhu anotaura zvaanotaura pasina chinozoitwa ba kune munhu anenge ataura. Izvozvo dai zvikaramba zvichiitika zvinokurudzirwa kuti vanhu vataure wakasununguka wasingatyeba uye pasina kuvhundutsirwa ba kunouya.
Tingaona Zimbabwe ichidzidzei pane zvatakaona zvichiitika izvi?
Zimbabwe tinodzidza kuti watungamiriri wenyika wanofanira kuti wagova responsible kune nyika yavo uye accountable kuna vanhu vanenge vakasarudza. Hapana ba anenge ari pamusoro pemutemo wenyika. Mutemo wenyika ndiwo unofanira kutonga. Vanouya vachitonga vachisarudzwa vanofanira kuva vari pasi pemutemo iwoyo. Zimbabwe ine zvekudzidzawo zvekuti watungamiriri wenyika havafaniri kuva vari pamusoro pemutemo yenyika. Zvinokurudzirwa kuti vanhu vese wagotaura wakasununguka zvavanenge vachida kutaura pamusoro penyika uye pasina ba kutya kana kutyisidzirwa kunozoita kuna vanhu vanenge vataura.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Dr. Moses Romano vachitaura vari parunhare naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. America.
Vateriri, musa kanganwe kuterira zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kilohertz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kwakare kuChina kusanganisira zviri kudzidza kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. China inotiwo iri kutora matanho kuitira kuti Zimbabwe isaite munhu anobatwa nechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mumushure memusangano wavaita negurukota rezveutano vao Badaya Moyo, mutevedzeri womiriri weChina muZimbabwe, vaShao Bosheng, vati parizvino vasati vaona shoko rekuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvawirwa netsaona yecoronavirus iyi. VaBosheng vati nyika yavo iri kuita zvose zvaingagona kuchengetedza vairuzhinji vari munyika yavo.
They are safe and sound and well taken good care of. Just this morning I had a telephone conversation with the minister counselor of Zimbabwe and I was
vakachengetedzeka huye vane utano. Ndataura nemumiriri weZimbabwe kuChina akandiudza kuti haasati awana shoko rekuti pane chizvarwa cheZimbabwe chatichawana dambudziko. Kwaiswa nhamba dzerunhare dzakangomirira zvizvarwa zveZimbabwe kuti vashandise vakasangana nedambudziko.
Handle and deal with the concerns of Zimbabwe nationals and students.
VaBosheng vatiwo mukuedza kuona kuti chirwere checoronavirus hachisviki muZimbabwe, vari kukurudzira zvizvarwa zvekunyika yavo kuti zvimbomira kushanyira Zimbabwe. Vatiwo vanenge vauya vari kuvachengetedza kwemazuva 14 kuti vasasangana neveruzhinji.
We have already sent out the consular notices to the Chinese.
Tatotaurana nevanhu vedu kuChina vatichakurudzira kusauya muZimbabwe kuitira kuti tichengetedze utano hwevanhu vemuno. Kune avo vanenge vauya tinovachengeta kwemazuva 14 vasati vasangana nevamwe.
We also say that we ask them if some Chinese nationals come to Zimbabwe now, they have to be self-quarantined.
Vamoyo vatenda zvikuru matanho ari kutorwa neChina mukuedza kudzivirira kuti coronavirus isapinda muZimbabwe. Vamoyo vati vari kuwana rubatsiro rwakawanda vakatiwo China yazvipirawo kubatsira Zimbabwe kugadzirisa nzvimbo dzakatarwa kuti vanenge vabatwa nechirwere ichi vachengeterwe.
Very happy to note that today they've decided and agreed to assist us, you know, in upgrading our isolation facilities.
Tine mufaro kuti vazvipira kutibatsira kugadziridza nzvimbo dzatakapatsanura kunoenda vane zvirwere zvinotapuriranwa kwatakati ndokuchaenda vanobatwa nechirwere ichi.
In the improvement of the isolation.
Kusvika pari nhasi, vanhu vanosvika 560 varasikirwa neupenyu nekuda kwecoronavirus, uye vanhu vanosvika 24 vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachaputika muChina gore rapera. Mubati wehomwe musangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Nomen Matara, vaudza Studio 7 parunare kuti zvakakosha kana China ichigadzira kubatsira Zimbabwe sezvo isina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano. Vamoyo vazivisawo kuti hapana munhu atabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, kunyange hazvo vanhu vanodarika 900 vari kuongororwa kana vakabatwa nechirwere ichi. Vamoyo vatiwo vari kukurudzira veruzhinji kuti vambomira kuenda kuChina pamwe nekune dzimwe nyika dzakatapurirwa chirwere ichi. Dzimwe dzenyika dzave necoronavirus dzinosanganisira Malaysia, France, Canada, Belgium, Malaysia, America, German, Britain, Japan nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwevarume makumi mana nevanomwe varikupomerwa mhosva yekuita zvehungochani muNigeria kwambomiswa zvakare kechitatu sezvo chapupu chisina kuenda kudare. Nyaya iyi yakatanga kupinda mudare muNigeria muna 2014. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vari kushanyira muzinda weWhite House nhasi uko vachakurukura nezvekutengeserana kwakasununguka nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Danho rakatorwa nebato reZANU-PF rekumbomisa nhengo nhatu dzeboka revechidiki kuve nezvigaro mubato kwemwedzi gumi nemiviri mushure mekufumura uori rinonzi nevamwe rinosiya bato riri kutonga iri rave pakaipa sezvo richiita serinopanicha vanenge vafumura uori. Vamwewo ndo vanoti vatatu ava vaikodzera kudzingwa mubato sezvo vakashandisa nzira dziri kunze kwegwara rebato mukufumura kwavakaita vanamuzvina bhizimusi vatatu vavanoti vari kuita zveuori. Vatatu vakamiswa basa vanoti vaive mutungamiri wevechidiki vapupuraito Garepi, mutevedzeri wavo vaLouis Matutu pamwe navaGodfrey Tsenengamu ava vaive munyori anoona nezvegwara remusangano. Vechidiki ava vanonzi nebato reZANU-PF vakarasa hunhu mushure mekunge vadoma vakuda kwashita Gwirei vanove mukuru weSakunda Holdings vaBilly Rotenberg veGreen Fuel pamwe navatafadzwa Musarara vanovesa chigaro weGreen Millers Association sevanhu vari kuita uori hwakanyanya munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nenhengo yevechidiki muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi. Tatanga nekubvunza vamugwadi kuti vanoona sei danho rakatorwa nebato ravo.
Chekutanga chatinongoda kuti vana vemunyika yeZimbabwe nepasorosi vazive ndechekuti vakomana ava vanga vari vatungamiriri veyouth league havana kudzingirwa kuti vataura mashoko anopikisana neuori, havana kudzingirwa kumuhwa kana kutuka uori, vadzingirwa approach kana kuti nzira yavakashandisa kurwisa nayo uori. Ndokunga munotondera kuti vakomana ava vakamboita futi press conference nevatori venhau vakataura maseven vakawanda wanda nyaya idzodzo hadzinakwa dzakadzichita. Saka vakuru vakamboti ko nyaya iyi yamunoita iyo kunodoma mazita evanhu wedza kuti vaita uori kana kuti havana, but handiyo nzira inoshandiswa kurwisa uori. Umwe noumwe bato rimwe nerimwe kana chipoka nechimwe chikangomu kachongotanga kungodaidzira mazita kuti hingari kuita uori, chimwe chonodaidzira uko ndiyo here nzira yekurwisa uori yatina? Aiwa, haisiyo. Saka ndicho vatungamiri vemusangano uyitsvai nenyaya dzenyu mumusangano, nekuti izvi zvamunoita zvekunoita muchibudisa mazita evanhu panze moti ndo vari kuita uori, vanhu vaya vakazoonekwa kuti havana mhosva zvinosiya musangano uri papi.
Vamaguhu, munotii nedanho rakatorwa neZANU-PF?
Chekutanga ndinoti varume vaviri ava vakafumura uri watinongoziva hedu tese vanhu vanofanira kuti varemekedzwe, nekuti vakatora danho rinokwanisa even kukanganisa upenyu hwavo ivo. But chinhu chinonyadzisa kuti Politburo yeZANU-PF haina kuda kana kutomboita ongororo yekuti zvataurwa nevanhu ava zvingave zviine chokwadi here kana kuti ndezvemanyepo. Havana kumirira izvozvo, vakabva vatomhanya kunovasuspenda mumusangano. Padaidzirwa nyoka kunzi mumba mapinda nyoka, vanhu votora miti votanga kurova nyoka iya. Iwoneko uchidonhedza misodzi, uri kuchenei? Une ukama nenyoka here? Mwana wako here ari kupondwa? Saka ZANU-PF yaratidza kuti vanhu ava vanovaziva, uye vamunangagwa varatidza kuti ndivo Archbishop vari kuodhina mbavha nemhondi dziri kuparadza ikonomi yeZimbabwe.
Vamugwadi, munoti
nyaya isiri kunzwisa havo yokuti
vamatuti nevanematsinengamu nevatogare pavasivo nhengo dzemusangano kana mazimbabwenzi atanga kutaura nezvecorruption. Munhu wese hakuna munhu angadifenda corruption nekuti corruption inoita kuti mikana iwandire kumusoro setsvimbo asi pazasi vana vachinonga svosve nemuromo. Saka hakuna munhu angakwanisa kumira achiti aiwa corruption ngairambe iriko. Asi pavari kupota chete ndepokuti kunyange ivo vamunangagwa vanotaura kuti corruption ngaiitirwe pasi uye ngairwise hurumende yainofanira kurwisa kuore, asi havana kumbozivirwa musangano nyaya iyoyo. Vachiwenga vamuhadhi vatungamiriri vose every level, kunyange nesu tikutaura pano kuti pasi nehuori ngahudzingwe mumusangano, mungava muhurumende kana mungava mumaprivate sectors nemumasocieties mesima tinogara ngatidzisire huori, hazvidzingisi musangano izvezvo. Asi chinozvidzingisa musangano ndechekungoti munhu anodrafta list yake pamwe uzvida uri kumba ungoti vajonga kandemiri natoita serenya apo panze mangwana vajonga kandemiri voonekwa pamwe havana mhosva yavapara, zvinosiya musangano papi? Zvingaitawo here kana ndimbe? Uye imwe nyaya yavakadzingirwa nekuti vakataura ivo papress conference kuti takazvimiririra tambosiya mabhachi emusangano pasi. Hakuna bhiri yezanup f pakamboitika dambudziko rekuti munhu unoti kana kuti pakaita samai muchinguri kana ivo purezidendi voti nhasi ndakumbotaura ndakazvimirira somwana wokwamapanzure ndakumbosiya majaketi rangu romusangano ndorambotaura ndakangozvimiriravo. Nyaya iyoyo ndo yavakakanganisa nekuti haungasi basa rwaukapiwa nemusangano woti ndakumboritinya ndakuita zvangu.
Regaitinzwe kuna vamaguu, chii chakaitawo kuti vakomana havasangoenda kana kumapurisa nemazita yaya kana kwekuye kuzimbabwe anti corruption commission?
Vanozviziva kuti muzimbabwe munhu anoita huori kana kuponda chaiko muzita rezanup f hauna kwaunonomhanara nyaya yacho. Saka chavakaita vakomana ava chachiri chekutaurira veruzhinji kuti ndidzo mbavha dzaparadza nyika, asi hachisi chinhu chitsva chavanga vachitaura. Saka huori uhu hunozikanwa, purezidendi varimo mazviri. Ndosaka vakomana avo vakaona kuti hatingaende kunomhangarira purezidendi kuna purezidendi wacho. Rega tiudze vana vezimbabwe kuti veduve nyika yapera nemakoronera aya. Ndosaka vakaita go public, hanzi kambudzi kazvarire pane vanhu kunzi nditandirwe imbwa, kuenda kunoshambadza pane vanhu kuti kana pakava nechichaitika moziva kuti inyaya yekuti tafumura mbavha idzi.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vari mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yevechidiki muzanu pf vatafadzwa mugwadi. Vaviri ava vanga vari parunhare muhurukuru yanga ichikokerwa nestudio 7. Mukuenderera mberi nekuongorora kwatiri kuita dambudziko renzara yakatarisana nenyika, vamwe vagari vemudhorobha reNorton vanoti nhamo yapfunya chisero munharaunda yavo sezvo vasina zvekudya. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Munhu akasvika pamusika wekatanga muNorton anotambirwa negurumwandira revanhu vanenge vachitengesa hove, madomasi, muriwo nezvimwe zvose zvokudya zvinodiwa nevanhu mudzimba. Asi havasi vese vagari vemuNorton vari kukwanisa kutenga chikafu sezvo vamwe vakaita samai Mary Garapasi, avo vanogara nemurume wavo anorwara, pamwe nevana vatatu nevazukuru vaviri, vachiti vari kukanga waya.
Varume vangu ava vakastroka ndokurohwa njere, havaoni, havatauri papa zviya zvokuita nyaya, kudya havadyi zviya zvokuti unotiwo munhu adya. Chinondinetsa ipo pano kubva e2013 kusvika izvozvi sipo chainondinetsa, ndine vana vechikoro vazukuru vandina mari yacho yekuti ndinhingire ipapa vanozviitira mapamba, handikwanisi kuti nditenge mapamba acho.
Amai Garapasi vanoti chikafu chiri kuvadhurira zvakanyanya zvokuti havana kana chavari kukwanisa kutenga kuti vararamise mhuri yavo.
Bhagedhi rechibage $100 kugaisa $15. Ini kazhinji kandinowanzoita ndiwanzobatsigwawo nevanondibatsira, shamwari ndodzowanzobatsira, kana kufonawo muhama vandakaberekwawo nawo, handinawo chokubata. Vanondipa apo napapo kungogara uchingotambura. Izvozvi mwana chai chai gore rapera rose wakabhadhara temu imwe chete haana.
Amai Garapasi vanoti nekuda kwekushaya chikafu kwavari kuita zvave kuvaomera kuti vachengete murume wavo zvakanaka sezvo akaremara mitezo.
Apana watungu wapa sadza hilo. Apana chimu chandenga kwa nisa kubapa. Isadza. Ilo chaku daiva shiva, daiva itaura. Maiva funza kutumina. Sekuru mambomwe hivo chukuti mungaita utano. Ilongu wa sadza. Sadza racho ranga rilu maveji. Maveji hacha andaka kwandaka anda inda wuko. Ndatu ya kukone muta kwa kukunamu. Tuko anaka panezu maveji hizo. Tawa bika tika toka. Tuka futi manero.
Vamwe varikushaya inherera dzakaita sapatience mavhiri ane makore 13 ekuberekwa uyo anogara nevanengena vake vatatu mumusha wengoni muno munoton. Mwana uyu anoti iye nevamwe vake vanotorarama nekubatsirwa nechikafu nevamwe vagari munharaunda uye anoti wonguva zhinji iye nevanengena vake vanoenda kuchikoro vasina chavaisa mudumbu.
Chikafu ndizvozvo asi chinenge chiri chishoma tisi kuguta. Kuchikoro tikaenda kuchikoro tinodzingwa. Hatina kubhadhara school fees saka pane nyaya.
Vamwe vakatarisana nedambudziko renzara ndamai Modesta Chindamba avo vanogara nevana vavo vanomwe pamwe nevazukuru vashanu mumusha wekatanga. Amai Chindamba vanoti vave kutoswerera kunhonga zvigubhu zvakashandiswa kuti vatengese vawane chouviri.
Zvigubhu zvatikunhongawo mazvano zvatikaona mwachinhonga kuti hanzi zvinoita tikunhongawo zvigubhu kuti tizotengesawo ameno vanhu vacho mari yacho iri pasi handisiku zvati vanenge vachizotengesa nemari asi mari yacho iri pasi sati hazvitengesa.
Nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa vanoti vari kuedzana pose pavanogona napo kubatsira mhuri dzakawanda nechikafu vashanda pamwe chete nemakanzura. Vamuliswa vanoti chimwe chechikafu chavari kupa vanhu vakachipiwa nemutungamiriri wenyika kuti vagovere vanhu vasina chikafu.
Toni ine population iri kukura inzvimbo yanga yakavakwa infrastructure to cater for 30,000 people here zvino zviya 80 to 100,000 people. And zvakawanda zvati wandei nekuwanda kwaita vanhu. Zvakawanda zvinodiwa nekuwanda kwaitawo vanhu. Chikafu kunyanya chinodiwa and so forth. Kukura kwaita Norton land haina kukwira. Kukura production haisi kunyanyo ita nemazvo. Though it's a peri-urban area, kune farming, iriko land, kunana what, 13, 14 and 15. Drought haina kubetsera zvakare. Kuti tibe tuone kuti vanonona chikafu chavo vagara vachirima home town dimomo zvibagwe zvavo asi pari zvino zvatome inenyadzi nedrought dzata receive aids.
Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vakatarisana nenzara munyika vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe uye nhumwe yesangano iri inoongorora nyaya dzekuwanikwa kwechikafu iyo yanga iri muZimbabwe mukupera kwa2019 yakayambira kuti dambudziko rekushayikwa kwezvekudya munyika rinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Dhorobha reNorton ndiro rakanzi neWorld Food Program rine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha ose sezvo vanhu makumi mashanu nemashanu kubva muzana vasina chekudya. WFP inoti nekuda kumamiriro akaita zvinhu munzvimbo dzakaita seNorton yakabva yaparura kekutanga munhoroondo mayo urongwa hwekubatsira vanhu vari mumadhorobha vari kunyanya kunetseka nechikafu uye mari. Ndakamirira Studio 7 kuNorton, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhukadzi munyaya dzechikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. Mutungamiri tinodzokorora dare resenete remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. ane kuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 6 kunhlolanja 2020 nguntungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje kulabemba igolide ngaphandle komthetho ababili abafileyo ngemva kokudilikelwa ngumgodi we Globe and Phoenix mine eKwekwe.
We have already sent out the consular notices to the Chinese community. We ask them to stop from coming to Zimbabwe.
Ele China lithi izizalwane zeZimbabwe ezikulelo lizwe kaziko engozini yokuthelelwa iCoronavirus njalo lithi lizimisele ukuphathisa eZimbabwe ngemali nxa lithela hlaselwa yilomkhuhlane.
Ngendlela yokuthi iSenate icontrolwa yibo ama-Republicans. Kodwa besingazi ukuthi kuzahamba kuzofela le i-stage ngoba kakusayenziwanga i-process yonke ye-court. Phongakanga ukuthi akusavunyelanga ukuthi ama-witnesses esingathi ngabafakazi bakhulume.
Umongameli weMelika uDonald Trump usola abebandla lamademokrasi labanye abangamsekeliyo kulandela ukutholakala kwakhe emsulwa kumacala abewetheswa wenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabemba igolide ngaphandle komthetho ababili abafileyo ngemva kokudilikelwa ngumgodi we Globe and Phoenix mine eKwekwe izolo ebusuku. Isikhulumeli sogatsha olukhangelane lokuhlenga uZulu eKwekwe olwesivu protection unit umnumzana Fortune Mupungu ufakazele amaphepha ndaba kahulumende ukuthi bakhiphe izidumbu ezimbili kulomgodi namuhla. Kulabo tsheketsha abangamachumi amabili ababikwa bedilikelwe yilomgodi kodwa akwaziwa ukuthi abanye bayaphila na. Kule mbiko ethi kuloyedwa ohlengwe esaphila wagijinyiselwa esibhedlela. Umgodi lo wamiswa ukusebenza nguhulumende ngo-2007 ngemva kokutholakala ukuthi wawuyingozi njalo ungalungelanga ukungenwa ngabantu. Ele China lithi izizalwane zeZimbabwe ezikulelo lizwe kaziko engozini enkulu yokuthelelwa igciwane leCoronavirus lona eselibulele abantu abedlula amakhulu ayisikhombisa. Umsekeli kameli weChina eZimbabwe umnumzana Zhao Obuahang utshele intathelizindaba ukuthi ilizwe lakhe lizimisele ukuphathisa iZimbabwe ngemali nxa ithe yahlaselwa yilomkhuhlane. Womlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsekeli wommeli weChina eZimbabwe umnumzana Zhao Bowang utshele intathelizindaba ukuba njengelizwe bazakwenza konke okusemandleni abo ukuba umkhuhlane wecoronavirus ungasabalele elizweni, njalo uZulu kumele angethuki ngoba akula abeZimbabwe ababalisa abafundi loba abahlala eChina abasengozini.
Because this is a human to human transmission.
Ngithanda ukulazisa ukuba abantu abaseZimbabwe baphilile njalo abala mkhuhlane. Ekuseni namhlanje ikhulume lo meli weChina eZimbabwe sithi abakatholi imbiko ethi kulabagulayo ngomkhuhlane lo. Labazali abalabantwana eChina ngikhulume labo baphilile. Lokhu lo mkhuhlane waqalayo eChina labakhokheli bayo basebenza amalanga wonke ukulisana lawo. E-Wuhan izibhedlela zakhiwe phakathi kwensuku ezimbili kuphela.
Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhataya Moyo obesemhlanganweni munye uthele eZimbabwe lamukele ngenjabulo usizo oluvela kwele China.
Very happy to note that today they've decided and agreed to assist us, you know, in upgrading.
Siyathaba kakhulu ngalokhu okwenziwa yiChina. Kumele nathi sitshele abantu abakuleli ukuba bengayi kwele China. Lokhu okwenziwe ngele China yibungani obuhle.
In the improvement of the isolation services.
Ingcitshi umnumzana Owen Phiri uthi kumele uhulumende aqhubeke ngokubona ukuthi abeZimbabwe abaseChina bavikelekile ngabengawuletha elizweni kungeke kwalunga.
Oluthenjiswe nguhulumende weChina luqakathekile kakhulu ngoba siyananzelela ukubana uhulumende weZimbabwe ngenxa yokubana engahambisanga imali ezeneleyo ukubana kwelatshwe imkhuhlane ejayelekileyo enjengecholera eke yaqeda abantu eHarare iminyaka emlutshwana edluleyo. So njengokubana nxa sikhangela ukubana sedluleka ukulapha imkhuhlane elula njengabucholera, imkhuhlane enzima njengabocoronavirus asingeke siyikwanise. Lokhu kubangelwa ngenxa yokubana uhulumende kahambisi imali eyeneleyo esingathi kuMinistry of Health lezempilakahle, ngoba sikhuluma kanje abantu baswela imithi njengokubana amapain killer. So umkhuhlane onjengecorona asingeke siwukwanise nxa singasathanga saphathiswa ngamazwe ale mali njalo alobuthungameli obuqoqo.
Ukhulumeni se-MDC koBulawayo umnumzana Sithen Mshonga uthe njengebandla abakholwa ukuthi uhulumende engenelisa ukuwuphatha kahle umsebenzi ungasabalala elizweni.
Into engayitsho yikuthi lawa ngamaphupho, ngathi bona besehluleka ukubhadala odokotela, besehluleka nje ukuthi kube le mithi ezibhedlela, bese beyocubungula yona leyo i-coronavirus. Angithi uyabona ukuthi vele ngabantu vele abangazi into ethiwa liqiniso.
Umsekeli wommeli weChina wazise ukuba ilizwe lakhe lisadinga imali yokuphathisa leZimbabwe ukuze lenelise ukuvimba kusabalala kwalo mkhuhlane osubulele amakhulu edlula izikhombisa kwele China. Uqhubeke ethi lanxa bekhuthaza izalwane zeChina ukuthi zike zime ukuza kwele Zimbabwe, lapho kuthe kwadingeka ukuthi zibuye ziyahlolisisa okwamalanga alithumi lane. Emhlanganweni odalela abaphantambo bakahulumende wokuqala lonyaka we-cabinet, uhulumende wazise ukuba kulaba ngamakhulu edlula amahlanu 506 abasahlolisiswa ukuba bangaba belezibonelo ze-coronavirus abangavunyelwa ukuhambahamba ukuze bengatheleli abanye nxa bethe batholakala belawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abinhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association banxuse abinhlanganiso ezehlukeneyo zempilo ukuze kuhlaziwe udaba lwamankampani azimeleyo angaphiwa umsebenzi wokusebenzelana leCouncil yakoBulawayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumi seBupra umnumzana Gilibone Khabo uthi ingxoxiswano le ibijonge ukuthi uZulu azwisise ukuqhutshwa kokunikezwa imisebenzi kwamakhampani azimeleyo phansi kwenhlelo zethenda, njalo kwaziwe amanyathelo athathwa yikhansili lapho isiqiliwe.
Umhlangano wanamhla uyenzelwe ukuthi izakhamizi hlale phansi labantu bekhansili ukuxoxe kakhulu ngendaba yamathenda, singathi njalo i-subcontracting. Izakhamizi bezibe mbuzo eminingi ukuthi kathi amathenda lawa abantu baphiwa njani, njalo nxa sokulo muntu onganse eqile ikhansili, ikhansili iyayithola imali yayo, njalo iziphi indlela ezihlala zikhona so ikhansili ukuze imali yesakhamisi ingalahleki. Bekuyingxoxo ikhansilayo ibelethuba yokuthi ixoxele izakhamisi ukuthi bona nxa sokuedabela amathenda bayena bayenza njani.
UCouncilor Silas Chigora Uxwayisa osomabhizimusi bakobulawayo ukuthi baphatheke kumisebenzi ekhitshwa yikhansili yakuleli dolobho.
Kuqakathekile ukuthi ama-companies akobulawayo lawo abe ephatheka ngalowo msebenzi. Kuyini okufunakalayo ukuthi uze ube included kuma-contractors la, abe registered ku-PRAS, ashow i-capacity yokuyenza lowo msebenzi. Kanengi-nengi siyezwa abantu bekhuluma ukuthi hayi ama-companies akobulawayo ayancitshwa ama-contracts, kunikwa abantu abavela phandle.
Umnumzana Thabani Ncube osekela umqondisi obona ngokwakha izindlu ekhansilini yakobulawayo uchaza izizathu zokuba kungani abaqhatshwayo bengenelisanga ukufeza umsebenzi.
Ukutshintsha kwama-statutory instrument ebesithi kathesi sokusetshenziswa ini antsho sokusebenzisa iZimbabwean dollar not US dollar. La makampani amanye wona la esawangeja vumelana labo, abanye baphuma out abazange kumbe sibophisayo. Lokhu sikhuluma bathi hayi ngezelelana imali izakhamizi zakobulawayo sokulenkingi. Kodwa njengekansela sihlala ngaphansi esikwenza sikhangela ukuthi kambe kungenzakala yini ukuthi sidinge izimali, particularly laba ababhadala abaqeda master. Bakhona abaqedayo, abanye abaqedayo. Ukuthi laba abaqedayo kule mzamo ekhona ukuthi singadinga izimali kwezinye indawo, umuntu waqeda isitendi sakhe singabuyeli siyedinga enye imali.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo unkosikazi Patricia Chabalala uthi ikhansili iyabandlulula ngokuqhatsha abaphandle khona kulabantu abenelisayo ukwenza umsebenzi ofanayo kobulawayo.
Khona lokho yikho kwenza ukuthi sicine ibulawayo iluza izimali eziningi, ayisipende futhi isilutho. Kunje nje kulabo okuflight bakontract wabaphiwa zonke izitendi ukuthi bakhe, sicine sisizwa ukuthi ezinye izindlu ziphephukile kudilikile. Bakhona khona lapha kithi kobulawayo abanganelisa ukuphiwa ama-tenders lawo bakhe izindlu ezinjani eziqinileyo.
Umnumzana Jabulani Mhlanga, ingcwethi kwezemithetho, uchasisa okumele kwenziwe ngosomabhizimusi andubana bathole imisebenzi ekhansilini.
Engakutsho ku-business ukuthi kabathathe ithuba lokuthi bayidinge i-procurement act nama-regulations akhona, babekwazi ukuthi kanti vele yona ithini mayelana ngemisebenzi omele bayisebenze nxa ukuthi bafuna ukuthi bathole ama-tender ngaphi kuma-local authorities.
Kusenjalo ikhansili yakobulawayo yenqabe ukuguqula amabizo ezinye izitalada kobulawayo isebenzisa umthetho olawula amadolobho owe-Urban Councils Act. Umnumzana Kelibone Khabo owe-Bupra uyalandisa.
Inqumo ethethwe yikhansili basebenzise amandla abaphiwa yi-Urban Councils Act eyiyo ebanika amandla ukuze batshintshe amabizo emgwaqo kanye lamabhilidi.
Izakhamuzi zakobulawayo ezingenela umhlangano bezikhanya ziphatheke kubi ngendlela ikhansili yakobulawayo eqhatsha ngayo amakhampani angaphandle kwezabelo zeMathebeleland. Ikhansili yakobulawayo ithi ukuqhatshwa kwamakhampani azimeleyo kulakho ukuphathisa uZulu ukuthi athole imisebenzi, njalo wakhuthaza osomabhizimusi baleli dolobho ukuthi baphatheke nxa kunxuswa abamakhampani ukuthi baqhube umsebenzi othile, baveze lobufakazi bokuthi bayenelisa ukuwenza uphuthe ngoba ikhansili iqala ikhangele phakathi kwedolobho ingakaze iye qhatsha phandle. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Umongameli Donald Trump usole abebandla lamademokrasi labanye abangamsekeliyo kulandela ukutholakala kwakhe emsulwa kucala abeletheswa elenkohlakalo ngoba ebikwa ezame ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ekukhankaseleni ukhetho oluzayo. Umongameli Trump ubesemkhulekweni we-National Prayer Breakfast ehoteleni e-Washington DC lapho ancome khona ibandla lakhe lama-Republicans. Amalunga aleli bandla edale le-Senate izolo avotele ukuthi uTrump engasuswa esihlalweni ngemva kwamaviki ambalwa kuphikiswana ukuthi kambe ngempela wayefuna ukufumbathisa na umongameli we-Ukraine ngoncedo lwezomvikela kumbe hatshi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Ye, sonke besikukhangelele ngendlela yokuthi i-Senate i-controller yibo ama-Republicans. kodwa besingazi ukuthi kuzahamba kuzofela le estate ngoba akusayenziwanga iprocess yonke ye court onganga ukuthi akusavunyelanga ukuthi ama witnesses esingathi ngabafakazi bakhulume okwenza umthethandaba waza wangapheleli ukuthi kufike kule ndaba kodwa kungasenani bevota bonke ngokusekela uhlangothi lwa ama Republicans.
Ungathini ngokuvota kuka Mitt Romney?
Mitt Romney utshengise ubuqotho. Utshengise ubuqotho sibile ngesikhathi abantu bonke besekela ihlangothi zabo kodwa Mitt Romney uphumile egcekeni wathi hayi yena uyakwazi ukuthi kuzamhlupha lokho akwenzileyo ebandleni lakhe. Kodwa kungcono ahlutshwe yilokho kulokuthi ahlutshwe inhliziyo yakhe ngumzwa ngeda wakhe. Ngumuntu oyenze kahle. Ikanti abantu abanjengabo Pence sesibabona ukuthi bake bamsola uTrump laphana kukhankaswa kodwa babuya bangena kuye ngezikhundla. So ngabantu abangalabo qotho lapho.
Siyambona yena uMongameli Trump uzitshaya isifuba ngokwesulwa kwecala lakhe. Singathini ngalokho?
Yeah, lokho bevele singakukhangelela ngoba ubevele esemba phansi ethi yena akabona into ayenzileyo, into engalunganga ayenzileyo. Kukho konke lokho. Uvele ngumuntu yena ongabona icala kweyinto ayenzayo. Akaso muntu othatha umlando. So lokho akumangalisi.
Ungabe kuzayenza ukuthi anqobe yini kukhetho oluzayo?
Akwaziwa ke khonapho. Kodwa ngoba abaningi abangasamthandiyo futhi sebembonile izenzo zakhe. Ikakhulu abalimi laba aqala khona izimpi leChina zokuthengisela. Akakuselela njengakuqala. Kodwa akasazi ukuthi kuyozala nkomona. Sikhangele sibili ukuthi kuzaphuma.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika, ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ko Live Talk kulamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela udaba lwendlala lobunye obunzima abesifazana ababhekane labo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Kubikwa kufe abantu abathathu kweletheki kwalimala abalikhulu lamachomi athoba mnwembili ngemva kokuba indizamchina yakulelo lizwe iyehluleke ukuhlala kuhle yatshelela yasiqamuka yaba iziqephu ezintathu esilindweni sendizamchina ese Istanbul. Impumela yokuvotela ozamela ibandla lamademocrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika okwenzelwe esigabeni seIowa iveza ukuba ngutshikilo bhanqa phakathi kukaMayor Pete Buttigieg loSenator Bernie Sanders. Ababili laba bathole isilinganiso sokungamachumi edlula kancane amabili lasithupha ekhulwini. Abanye bathi ukuxotshwa kwenkokheli yabasakhulayo kuZanu PF ngemva kokusola umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kulakwashe Tagwirei isithi nguye ingqungquthela ebulala umnotho welizwe ngenkohlakalo kuveza sobala ukuthi leli bandla kalizimiselanga ukulwisana lokungethembeki. womnumzana Louis Matutu lo mnumzana Godfrey Senengamu basuswe ezikhundleni zabo iZANU PF Politburo izolo yathi gabamelanga babelezikhundla ebandleni leli okomnyaka. Leli tale liphinde lasusa njalo unobhala ogatsha lwabatsha laba umnumzana Pupurait Ogarepi esikhundleni ngoba lisithi uyekele uTsenengamu lo Matutu bengcolisa ibandla. Ngokutshela intatheli izindaba ngomvulo ukuthi uTagwirei uyisikhohlakali kanye labanye osomabhizimusi abalobudlelwano leZANU PF abathi umnumzana Tafazwa Musarara lo mnumzana Billy Rottenberg. Abanye bathi ukuxotshwa kwabo Matutu kungaba kuyikuqala kokudlephana kwenkokheli yeZANU PF. Ukuhlaziya loludaba siqhume onke waba ngusenetha weTsholotsho njalo elilunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule le sikhulumeli somkhokheli weMDC uDokotela Nkululeko Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Ngibona ngani lokhu kutshengisa ukuthi ibandla leZANU PF lokhanya li-problem njalo li-national security risk ngesilungu ngodaba lokuthi kalibambananga njalo izenzo zalo zingenza ukuthi kube nokungahlalisekeli izweni loba yisikhatshana siphi. Khonokho abakwenzileyo kuyabe kuphatha ezomkhonomi ngendlela engamanga kuhle. Kukanti besivele sisazi ukuthi kukhona ukukhohlakala okukhulu kakhulu. Ngakho kuyamangalisa ukuthi inkohlakalo ikhona kanjalo, kuba nokulwisana ukuthi kuzame ukuthi kathi kungalungiswa njani leyo ndaba. Kuyisimangalo kakhulu.
Babu Gawule, uyibona njani lindaba ngoba abanye bathi ukumiswa ukususwa kwabasakhulayo laba ezikhundleni kuveza ukulwisana okukhona kubandla le?
Ngikuthi okukhona ndumameli ukuthi thina njengepati iZANU PF yesisekelo sombuso wepati esiyiso esisilandelayo. Ngawo isinqumo ngase sithethwe yipolitburo yatho ukuthi lokhu ikubeka ukuthi bakwenze seleli zathu ezithile. Hhayi, mina angilawo amandla okuthi ngithi mina okwenziweyo kubi kumbe kuhle, hhayi lapho kangingeneli lapho. Kodwa-ke mina lami ngabe lilo mbono wami mhlawumbe othiyeniye kumbonjani, kodwa-ke hhayi I'm not liberty ukuthi ngithi ngitsho ukuthi ngithini ngakho lokho kumbe ngithi ngiyaphikisana lakho kumbe njani.
Dokotela Sibanda, ngokwenza-ke leyo kuboTsenengamu laboMathuthu lokho ungathi kutshengisa ukuzimisela yini kwebandla leZANU PF lo hulumende kumzabalazo wokulwisana le nkohlakalo?
Ukuthi egcekele ukuthi okwesikhathi eside kakhulu empilweni zethu kweleZimbabwe, indaba yenkohlakalo nokuntshontshwa kwezimali ngabaphathi afuma ukuba leZANU PF yindaba esegudwini, yindaba emqoka, indaba esibulele ilizwe yalibhuchisa ngamadolo. Sibone ngani izaqhubekela ihamba phambili njalo sibone ngani nalaba abazayo bekuZANU PF kumbe elizweni jikelele abazayo bezimisele ukuthi balwisane nenkohlakalo bazakhangelwa iZANU njengabantu abalwisana leZANU. Ngoba yona iZANU kahle kahle kukhanya ukuthi ngeke iphile kungenankohlakalo lokukhuluzwa komnotho okwenzula lokho okwenziwa ngamakhiwa ahuquluza nomhlabathi athatha labantu abasebenzisa mahlayana, kodwa abazange bafike kulesi sibange sesifikwe iZANU sokuhuquluza ilizwe. Njalo kafike ubone ukuthi bangatshiyana lakho, yikho kufanele abantu bavotele ibandla le-MDC ukuthi sizikhiphe ebuzimeni lowo esikubo, ngoba upresident Tamisa uzimisele ukulwisana nobuhuquluzi njalo nokulungisa ezombusazwe. Ngakho-ke niyabona nokuthi umfowethu enginaye lapha kulolu daba uzizwa evaleke umlomo uthi yena hhayi nami ngangikucabanga namhlanje ngike ndikhele ngoba ngesaba ukuthi ngikhanye ngani ngiphikisana nebandla. Kanti-ke ngabe bekulibandla le-MDC isisekelo sombuso sebandla le-MDC ithi sona ubuhuquluzi nobudlova nokuntshontshwa kwezimali zomphakathi kuyintwembe, umuntu wonke ulelungelo nxa engowe-MDC ukuthi lolo daba lufake egudwini lukhulunywe, engasabi ukuthi mhlawumbe usezadonsela eceleni akhe adonse indlebe noba athole ubunzima obuthize. Ngakho siyabona ukuthi ubuhuquluzi kuZANU PF buprotekthiwe, bugciniwe, yibo kwenza ukuthi iZANU PF ihambele phambili. Ilizwe leli ngelethu, sifisa ukuthi libe lokuphumelela kodwa siyazi ukuthi nxa lisezandleni zezanupf nabo-Rottenberg nabo-Tagwire nabo-Mnumzana uMnangagwa nabo-Chiwengwa kuzahlala kunje lize lilungiswe umbuso ungene kupresident neyosentamisa.
Babugawule, ukuze imizamo yokulwisana le nkohlakalo lokungethembeki iphumelele, kumele uhulumende ayibambe njani?
Uvele ubaba upresident wabumba iZAC wayinika amazinyo ukuthi lume ngoba kuqala yayinganamazinyo. Ngokunjalo sokumele lamakhosi lawo ayenze umsebenzi. Kungenziwe konkwalo ukuthi umuntu uyahamba ekhothi esikeyekelwa nje ukuthelekela kuphela. Kodwa somlandu weZANU-PF lo asomlandu wehulumende ukuthi abantu bengafika emakhothi bayekele. Lokho sokungathi yinkohlakalo futhi ekhona emakhothi ekhona. Yiko umlandu esilawo zinkohlakalo futhi ezikhona emakhothi. Ukuthi amakhothi lapha kumanga kuhle la. Abantu bathi ngabe dala amacala behlike ngale bayayekelwa bona umuntu ezihambela. So yi-rule of law esikhuluma ngayo phela. Ethi ngamelanga sikhulisane layo. Akumelanga siyethi yawula futhi amakhothi. Amakhotha amele ziphelenzele nje ekhululekile ezimele wodwa. Kodwa ngokunjalo amakhotha ngayengasayenzanga umsebenzi. Yiwo asebulala umsebenzi wokulungisa indaba yenkohlakalo. Ngokunjalo uhulumende noma engaze yenze yiphi indlela, kodwa nxa emakhotha lapha izinto ziningayinale indlela eziningayo, inkohlakalo ekhona eningi ikhona emakhotha kade sebhunti ilungisiswe. Ngokunjalo yiko kumele sikukhangelele khona ukuthi izathu nayenze umsebenzi wayo iqhubele emakhotha. Somele emakhotha nawo ayenze nawo umsebenzi wayo. Ukuthi isimo ebhora nxa idlala abantu beyifaselana kumele labana izakhe ikwamakhoti la ahlohle ibhora lelana elifake emambuleni kodwa nxa kungasayenzanga la khonoku siyabe siyadlala vele kuya kungalato esiyenza.
UMnumzana Belief Gawule ngowezanu p f ubexoxa endawonye lodokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa owe-MDC. Ugatsha lwezemfundo kwele South Africa soluyethule umlwayezo luxwayisa izikolo ukuthi zamukele abantwana bakwamanye amazwe loba bengela maphepha okuba kulelozwe ngokusemthethweni njengokutsho kwesinqumo sedale le High Court. Kubika uBenedict Nhlapo.
Yesikhulumeni sogatsha lwezemfundo kwele South Africa uMnumzana Elijah Mhlanga utshela bezindaba ukuthi iziphathamandla zogatsha lwakhe sezisabalele ilizwe lonke zitshele izikolo ukuthi zilandele umthetho wethulwe ngumthethwandaba we-High Court.
Asikho isikolo esivunyelwe ukuthi sivalele umntwana ukuthi angene esikoleni ngoba angaphathanga i-ID.
Mnumzana Mhlanga uthi umphathintambo walolu gatsha laye uyingxenye yabazafinyelela ezabelweni ezijeneyo besakaza lolu daba. Ngomnyaka opheleleyo umthethwandaba we-High Court wanquma ukuthi bonke abantwana abahlala kwele South Africa kufuze bavunyelwe ukuthi bafunde ungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuba selizweni ngokusemthethweni kumbe hatshi. Kodwa kwigqwetha enhlanganisweni ye-Center for Child Law, unkosikazi Anjuli Maestri, uthi iningi lezikolo ziqhubekela phambili zixotsha kumbe ukwala ukwemukela abantwana bokuza ngoba kuthiwa abalancwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni.
The law now, because of the judgment, says that they shouldn't be.
Yebo siyakhuthaza ukuthi kudingelwe abantwana amaphepha kodwa ke loba bengelawo umthetho uthi kabavunyelwe ukufunda.
Ugatsha lwezemfundo luthi kungenzeka abaphathi bezikolo abaningi kabazange basizwe isinqumo sedale ngoba iningi labo lase likukhefu lekhisimusi. Inyathelo kahulumende weSouth Africa leli selincunywe kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Enoch Ncube uthi uhulumende usebethulele umthwalo obusunzima kakhulu emahlombe abo.
Kodwa lakhe sikucayisayo ke uhulumende sengathi angathi abantu abangela maphepha nabo belungiselwe amanye amaphemithi njengakuqala nje. Siyacela uhulumende asenzele njengoba sethe wasinikeze eminye ichance abantwana laba abangela amaphepha.
UMnumzana Dumiso Gama laye uthi bekuvele sekulusizi ikakhulu kubazali abangela mali.
Abantu abethu sibazele emshasheni, abafundi abasebekhulile basuke bajika abantwana babe izigebengu ngoba bengelawo amaphepha okufunda, bengelazi incwadi, bengelayo indlela yokuthi badinge imisebenzi bayithole. So siyabonga kakhulu kubaba uRamaphosa le-government yakhe.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ngqobe sezikubazali abalabantwana ababengafundi.
baningi abantwana ade besehluleka ukungena ezikoleni ngesizathu kuthiwa kabalazwe izincwadi. Bese sikwenza khathesi ukukhuthaza bonke abantu abalabantwana bade bengavunyelwa ukuthi baye esikolweni bahambe bayobhalisa ukwenza ukuthi abantwana bafunde babe lekusasa elihle. Yikho ke thina siyaguquzela ke abazali bonke ukuthi abahambise abantwana esikolweni abantwana bafunde.
Siyabonga ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kufe otshekitsha ababili ngemva kokudilikelwa ngumgodi eKwekwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.